manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 18/2020 makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Joto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinezvo zveizvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Ezvino kuti tichiti tichazvitaura. Sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka. It can be too late. Nekuti mutemo wakutenzwa watovako. Saka tiri kumira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa. Titange tagara kutese pasi. Kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi. Uri kuuya here kuzoaddressa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kutaisa mutemo. But inyaya kuna kuti tisati taisa mutemo. Mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Vatyairi vedzimotokari dzinotakura veruzhinji pamwe nezvinhu zvinopfuura nepamuganhu wenyika. Vochema-chema nemutemo mutswa wakadzikwa neZimbabwe.
Revenue. Ana chiremba vakawanda. Zvakanyanyisa. Vamwe vacho vari kutobuda. Vamwe ndovachiri kuda kubuda. Kune madzimu. Chibubi. Vamwe madzimu anonzi maflood. Anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziya kwedu magemu echiringa ari kuzara zvisingaiti vanhu ari kumanyora uyezve anonzi maclub anonyorwa kaviri pagore riri kufanha kunyorwa muna juni gore rino rakatozara zvibvo dzekuti vanhu vanyore magemu zvavachiabude munyika ndiri kutoshaiti
vana chiremba vakawanda vonyoresa basa kunze kwenyika sezvo vasiri kuwirirana panyaya dzemihoro nehurumende Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vemotokari dzinofamba neveruzhinji vachienda kunze kwenyika vanoti mutemo wakaiswa nebazi reZimbabwe Revenue Authority Zimra wekuti vazivise hurumende mazita evanhu nezvinhu zvavanenge vakatakura maawa matatu vasati vasvika pamuganhu wenyika zvakaitwa zvechimbi chimbi pasina kutaurirana nevanhu vanobatwa nemutemo uyu Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa neZimra ichiti iri kutora danho iri senzira yekugadzirisa dambudziko rekunonoka kubatsira vanhu vanenge vachida kupinda munyika. Zimra inoti munhu anotadza kutevedza mutemo uyu anobhadhariswa faindi. Mutungamiriri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vanoti pabepa Mutemo uyu unoratidza kuva wakanaka, asi nguva zhinji mitemo iyi haitevedzwi nehurumende. Vamaguraminga vanotiwo zvakakosha kuti dai vedzimotikari dzinotakura veruzhinji vachipiwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo panenge pachiiswa mitemo mitsva inovabata.
Tichiutarisa pabepa mutemo uyu, mutemo unoratidza kuti unenge uchiuya kuzoshanda, but kushanda kwaunoita maitirwa zvinozoitwa akasiyana nemanyorerwa anenge akaitwa nekuti zvinozoitika paground hazvisirizvo zvinozobuda semanyorerwa zvakaitwa pabepa. Tinenge tichitarisira kuti mutemo uyu usati watombovapo. Madrivers akaona mukana here? Nekuti madriver ndiwo anenge aine marori, madrivers ndiwo anenge aine mabhazi acho anenge achikrosa nevanhu, ndiwo anenge akatakura zvinhu izvozvo nemakombi. Saka kana vachinge vasina kuisa pfungwa dzavo ipapo, chinhu chine chakangotangira kune vamwe kana kuma authorities achikwanise kunza solution yakakwana.
Vamaguraminga vanoti zvinganetsa pamutemo uyu inyaya yekuti vachikairi vanenge voda kuti vashandise mushina inoratidza zvinenge zviri mumabhege vafambi sezvo vachikwanisa kunyeberwa zvinenge zvakatakurwa nemunhu.
Isusu driver ane mushini here unotarisa zvinhu zviri mubhege kana mushini unokwanisa kuziva zvinhu zvakatakurwa? Zvino izvozvo tinofanira kutanga zvaonekwa. Zvinokuti tichi tichazvitaura sometimes zvinenge zvisina kumira zvakanaka, it can be too late, nekuti mutemo wakutonzwa watovapo. Saka tiri kumbira kuti mutemo uyu umbomira kuiswa, titange tagara tese pasi kuti tione kuti mutemo uyu wakanakira papi, uri kuuya here kuzoadresa problem iripo. Saka haisi nyaya yangomhanyira kuti aisa mutemo, but inyaya yekuona kuti tisati aisa mutemo, mutemo wataisa uyu uri kukwanisa here kubvisa matambudziko anga achisangana nevanhu pakufamba.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Vanyasha Muchitwa, vanoti kuti mutemo uyu ushande zvakanaka panoda kunyatsotsanangurwa nzira dzekuti mazita evanhu nezvakatakurwa izvi zvinosvitswa sei kuSimra.
Kuti unyatsova uripo zvinoda kuona kuti system yekuti vanhu vacho maoperators emabhazi vanofamba nemacross border varatidzwa here echannel kana kuti nzira yacho yavachasvitsa the list yemanifesto yavo kuzimura yacho, and then zvichionekwa futi kuti ichasvikawo ine nguva here. Zvakuda kuti kana vati inosendwa nemaemail, zvauda kuonekwa kuti maemail acho ari kushanda here uye akamira sei.
Asi imwe unyanzvi inoongorora zveupfumi vamasimba kuchera vanoti havaoni mutemo uyu uchibudirira nekuti Zimra isati yava nemishina yechizvino zvino inoita kuti zvairi kuda zvive nyore.
Izano rakanaka, asi handione richibudirira kurerutsa mitoro yemitero pari zvino. Takatarisa kuti Zimra computerization yavo kana kuti zvavanoshandisa zvine chekuita neumhizha neumhetura zvichiri zvakasaririra zvakanyanya, zvinozokonzera kuti dzimwe nguva information iyoyo isasvike kwavari. Takatarisawo futi kuti mumigwagwa dambudziko ramasaisai, dambudziko guru rekutotiwo kuenda kuri kuitawo magetsi nezvimwe zvakadaro zvinokonzera kuti izvi zviri kudiwa neZimra zvisanyatsa kukwanisa kuitika, nekuti dzimwe nguva vanotumira vanenge vatumira asi nekuti kunenge kusina magetsi kuZimra zvinhu zvinenge zvisinganyatsoshanda zvakanaka.
Urongwa hweZimra huri kuitwa zvichitevera mari yavakapiwa nebhanga reAfrican Development Bank kuitira kuti ivandudze mashandiro ayo kuburikidza nekutenga mishina yechizvino zvino inoita kuti Zimra ikurumidze kuwana mari yemitero inobhadharwa nevanhu nemakambani vanenge vachipinda nezvinhu kubva kune dzimwe nyika. Bhanga reAfrican Development Bank rakapa Zimra mamiriyo masere emadhora ekuAmerica kuitira kuti bazi ririsimbaradze mashandiro aro pakubhadharwa kwemitero. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakati mari ichabatsira kusimbaradza Zimra panyaya dzekutambira mitero pamwe nekurerutsira veruzhinji nemakambani kubhadhara mitero. Vachitaurawo pakasainirwanwa chibvumirano chekubatsira Zimra nemamwe mapazi ehurumende, Commissioner General weZimra Amai Faith Mazani vakati mari yavakaona ichavabatsira zvikuru pakuvandudza mishina yavo nemabasa avo pakubhadharisa mitero yakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti hurumende inofanirwa kuona kuti yagadzirisa zvichemo zvavana chiremba sezvavana chiremba vakawanda vava kubuda munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezveutano vaObudhaya Moyo kuti tinzwe matanho ari kutorwa nehurumende panyaya iyi, asi nharembozha yavo yanga yachinetsa kubata. Asi tabata mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tapiwa Mungofa, kuti tinzwe zviri kuitika.
Muzvipatara sezvakanga tichimbotaura nguva yapfuura, pana zvachinja muzvipatara. Zvipatara zvedu zviri kuramba zvichishanda mutano unonzi emergency mode, yeva kuti pari kungoonekwa vanhu vaakuda kufa chete. Zviri kuonzerwa nekuti muzvipatara hamusi kwazvo zvekushandisa mishina. iyeze machiremba akati wande hapo pabasa kitarisa kunyanya machiremba makuru neama consultants vachikwanisa kunge vacho pabasa nenyaya yekuti ministry yevari kutadza kuita kuti muchipatara munge muine zvinhu zvakakwana.
Pane chirongwa chakanga chichida kutangwa neHigher Life Foundation yanga yakanangana nekubatsira vana chiremba. Nyaya iyi yapapi?
Chirongwa cheHigher Life chakatotangwa zvisinei hazvo machiremba ese haana kukwanisa kunge apinda pachirongwa, nekuti chirongwa ichi pachakauya hachina kunyatso panguva yakakwana kuti machiremba ese anga achikwanisa kuendesa mapepa kuti ese akwanise achibatsirika. Asi chirongwa ichi chakatotanga chiri kutobatsira vanhu ithink about 300 vana chiremba vari kutobatsirira pachirongwa ichi, asi vazhinji vacho vakasara vasiri kukwanisa kubatsirika.
Izvi zvinoreva here Dr. Mungofa kuti izvo kune vamwe vana chiremba vasati vadzokera kubasa nepamusana pekuti izvo havana kunge vakwanisa kupinda muchirongwa cheHigher Life Foundation?
Kuti ringava here iro dambudziko riripo hatingati machiremba ari kuregera kuuya kubasa nekuti havana kukwanisa kupinda pachirongwa. Hatina chiremba mazhinji avasi kukwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti chiremba ichibhadhara mari inokwana kuti vaende kubasa kwacho. Chirongwa cheHigher Life chakangouya kuti chizobatsiridza hurumende pakuwedzeredza mari yemachiremba, asi hachina kuuya kuti chizotora nzvimbo yemari inofanira kubhadharwa hurumende kumachiremba. Saka machiremba akawanda hasi kwanisa kuuya kubasa nenyaya yekuti mari yavari kuwana kuhurumende haichakwani, yava mari yakada kuenzana ne100 US dollars. Panova ndipo pane mari yesalary, mari yemaallowance anoshandwa overtime, mari yehousing, mari yetransport nezvimwe zvakangodaro.
Muri kutimi kunana chiremba vaakufunga zvekubuda munyika vachinoshandira kunze kwenyika, pane uwandu hwakakura zvakadii hwavana chiremba vatosimbuka vachienda kunze kwenyika?
Ndikakupai nhamba yeuwandu hwavo ndinganyepa, asi sekuona kwatiri zviita ana chiremba vakawanda zvakanyanyisisa. Vamwe vacho vari kutobuda, vamwe ndo vachiri kuda kubuda. Kune maegiomes echirungu nevamwe maegiomes anonzi maplabs anofanira kunyorwa kuti vanhu vabude munyika. Sekuziva kwedu maegiomes echirungu ari kuzara zvisingaiti, vanhu ari kumanyora, uyezve anonzi maplabs anonyorwa kaviri pagore. Riri kufanira kunyorwa muna June gore rinori rakatozara. Nzvimbo dzekuti vanhu vanyore maegiomes yavo kuti abude munyika iri kutoshaika. Saka izvi zvoga zvinotoratidza kuti vanhu vakawanda vari kutobuda munyika ende vanhu vakawanda vari kuda kubuda munyika.
Avo vanga vari mubati wehome musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tapiwa Mungofa vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mapurisa ekuPlumtree anoti akasunga varume vatanhatu avo vanga vachiita mabasa akaipa pamuganhu weZimbabwe neBotswana. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Matsotsi akasungwa aya anonzi aipfuisa zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvaitorerwa nechisimba mari, mafoni, zvekudya pamwe nokubatwa chibharo munzvimbo dzazvinopinda nadzo zvisiri pamutemo muBotswana. Mukuru wemapurisa ePlumtree Police Station amai Sylvia Mangena vabvuma kuti matsotsi aya akasungwa nemusuwe china mangwanani. Varume ava vanonzi vachamiswa pamberi pedare replumtree magistrate court nemusuwe muvhuro, apo vachatarisana nemhosva dzinosanganisira kubata chibharo nekuba. Muzvare Agnes Risero avo vanobva kwaMutare vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwechikwata ichi kuchaita kuti vana veZimbabwe vasina magwaro vasununguke mukufamba.
Vanhu vanowanzoshungurudzwa vari kushungurudzwa like nekutorerwa zvinhu. Kutanga madzimai varonyashungurudzwa nekubatwa chibharo, nekutorerwa pamwe tumari twavanenge vainatwo, vamwe twavanenge vashanda. Ndo mashungurudzirwa vari kuitwa, vamwe vari kubva vasiya vaurayiwa futi.
Muzvari Rusero vaenderera mberi vachiti shiro yavo kuona vasungwa vachitongwa obva vapiwa mutongo wopenyu wavo wose mujeri nekuti kushungurudzwa kwavanoita vanhu kunonzvisa tsitsi.
Pamwe vanobata munhu vari kana 5. Unenge watoraya munhu because munhu achararama sei. Emotionally, physically, even socially, zvinenge zvatomuafecta, zvine zvatojemeja kana life yake. Saka if you kuti vanhu ivavo they should be, vanofanirwa kupiwa justice, life in jail kana kutosentenswa to death.
Nokuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye kushama kwaro yekufambisa zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kupinda muBotswana neMosouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvinozoita kuti zvisangana nematsotsi akaita sevarume vakasungwa muBotswana nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Chingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara ivo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizimisi.
Company yangu inonzi Immediate Transport. Tinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu, usually vanhu vechikuru vasagone kufamba vega kana kuti vari mumahuse vanonida assistance, tinovatora tinoendesa kuma medical appointments, kuma doctor, kwa dentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nema insurance company, then tinoshanda nema brokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti nditakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndo basa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana muchiziva ino Uber, isusu tiri medical vision yeUber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaitika ndotipa ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevhawo mari ndichisimbudza kuzoitawo business iri, ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo, zvinofamba sei, zvinoregistra sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kubva patime yandakazviziva kusvika iye zvino izvi. Ndinoita ndiri kuDallas, kustate inonzi Texas. Ndinokava zip codes ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone within that region inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore, and it is a boys club. Amenokana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means, kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January ndakangosangana nemunhu one wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti sema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi one. Vanhu vacho vanotoita kakusatemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore, asi it's doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyo yekutanga mabhizimisi?
Chandingangotaure ndechekuti like any other business, munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research zvako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii. Because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvanambotaura nekuti ndakambosangana nemunhu aiitawo basa mwezi ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sei. Saka ndiri ndichingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita business rake, do a lot of research, and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako paside kukava zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubusiness.
Zvingade mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitisa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini, unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van, anodhura manje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa 8,000 kuenda pa 15,000, because inenge itori equipped kuti ipinde ma wheelchair kana mairi mukati kuti utakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe ma business andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of business.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopinda?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho. Kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yai kuti handingodi zvongoti taramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial. Saka dzaingori at the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi.
Parizvino, because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nema insurance company yanga isiri zvayo requirements, but tinowanika maoffice edu ari kunonzi muGarland kuTexas. Even pa WhatsApp munhu anokwanisa kutaura ne. Saka WhatsApp number yangu i +1 817 673 6830 +1 817 673 6830
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvinosangana zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rekusangana nemumwe wevarapi vechivanhu vanoshanda vari muguta reHarare, sekuru Joshua Chigwida, vanozivikanwa nezita rekuti sekuru Nehanda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Nehanda.
Tinotenda.
Vakawanda vanoda kutanga vaziva kuti sekuru Nehanda, kunzi sekuru Nehanda izita rakabva kupi, nekuti vanhu vanonyanyoziva mbuya Nehanda?
Sekuru Nehanda izita rakabva kuchivanhu, harina kubva kuti kuna mbuya Nehanda. Mbuya Nehanda munhu wechivanhu, ndovatinoteedzera mumashure mavo tese yese pakurarama. Tinoteera mumashure mambuya Nehanda. Zvese zvikumashure ndozvatinoteera pachivanhu. Hatingoteera zviripo mazuva anoyi, asi tinoteera zvakabva kumashure. Ndosaka tichishandisa mazita ekudhara iwayo.
Saka imi makawana sei zita rekuti sekuru Nehanda?
Zita rekuti sekuru Nehanda ndakariwana nenyaya yekuti ndozita rakabva muchivanhu chedu. Kwatinoziva kuti ndokwatakabva kuna nambuya Nehanda, ndokwatakabva. Saka kunyange ndikaita murume ndichirishandisa izita rechivanhu iroro.
Touye mubasa renyu ramunoita sekuru Nehanda, ndinonzwa kuti munoita basa rekubatsira vanhu kuburikidza nekurapa. Mungatijekesera here mashandiro amunoita?
Tinojekesa mashandiro atinoita kuti isusu tinobatsira vanhu pachivanhu, hatibatsire vanhu pachirungu. Asi pachivanhu zvemishonga yechivanhu ndoyatinobatsira nayo. Ende tichiita zvechivanhu, munhu akauya kwandiri achida kusanganisa chivanhu nechirungu hatiwirirani. Toda kubatsiranaka nechivanhu, kana kuzodawo zvimwe zvaunozoda tosazoenda pamberi. Asi chivanhu pamberi ndochandiwanzoita nezvacho.
Munei muchibatsira vanhu munyaya dzakaita sedzipi kunyanya?
Isusu tinobatsira munhu nedambudziko rake raanenge auya achitaura. Asi pane mamwe matambudziko ekutika, tinotiwa zvawakuda izvikaisi zvaakudawo pamwe kune vemachechi hatizikwanise. Asi kana dziri nyaya dzechivanhu mumatambudziko, tinobatsirana. Dziri nyaya dzechivanhu, dzingave kurwara nepfungwa, ringave gomarara. Ndingakuve zvinowanika pachivanhu, munoziva pachivanhu kana uri munhu wechivanhu, panowanika zvakawanda. Zvinoitika pachivanhu zvakangofanira nezvinoitika kumagetsi kuya kuya, zvakangofanana nekuchivanhu. Kana wabatwa nechivanhu ka, unoita kunge wavhinwa nemagetsi. Saka tinobatsira futi zvese izvozvo.
Sekuru Nehanda, tingati imi munee muchinzi muri ng'anga here kana kuti muri svikiro?
Ya, zvatinoita isusu pamishonga yatinobata yechivanhu, handiti kunzwa here muzukuru Jonga?
Ndokunzwai sekuru.
Pamishonga yatinobata yechivanhu isusu tinobatsira munhu anosvikirwa ka. Anosvikirwa wacho kuti abude mudzimu, tinomubatsira kuti mudzimu uri paari kubude. Kana aine chivanhu chiri paari, tinomubatsira kuti chivanhu chibude pachena.
Saka imi munee muchizonzi chii? Munee muri svikiro here?
Ndingati hangu kuti svikiro here, sachi nekuti tinoita zvese. Kana wakuda zvokuti iwo pabude mudzimu, tinoita kuti tikubatsire nemudzimu, hatikubatsire nemishonga. Mudzimu ndo unozobuda wokuudza zvauri kuda iwe. Mudzimu waunenge wakumbira kuti ukubatsire.
kouyawo nyaya dzimwe dzinonyanyotariswa newakawanda dzekuti vanenge vachiita zvekurapa izvozvi muchivanhu vazhinji vanobva vaisa pfungwa dzekuti vanhu ivo vanogona kunge vachishandiswa zvakare kana mukukanganisa kana kurwadzisa vamwe kana kuroya vamwe kana kuisa zvipotswa nezvimwe zvakadaro. Mungajekesa ipapo?
Apo wataura zvinhu zvinonyanyonetsa vanhu kuti vafave kuchivanhu kazhinji kacho. Vazobva kuchivanhu voenda kuchechi, chivanhu chozovanetsa kuti kuchechi kwokuodzoka kuchivanhu. Wabvunza dama chairo chairo, ndotenda nedama iroro mutsopoto. Kana munhu ari munhu wechivanhu zviri paari ega achisvika pachivanhu zvobva zvatobuda zvega kuti munhu aba chakati 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 zviri zvinhu zvechivanhu. Asi akauya akasanganisa muchivanhu hazviite kusanganisa.
Sekuru nehanda inhengo yezinata here kana mamwe masangano anomirira varapi vechivanhu?
Sekuru nehanda inhengo yemasangano anomirira nekuti isu tinoshandira muno muCBB pakati pedhorobha. Saka hatikwanisi kuti tiite zinata chete kana tiri masangano ese anoita zvezinata inenge tiri pasi pawo.
Kanzuri inokubvumidza here kushandira muguta muchiita chivanhu ichocho?
Magwaro tinenge tiinawo nenyaya yekuti kanzuru haitibvumire. Asi zvinoitika ndezvekuti kanzuro vanhu vanozivawo kuti mishonga yechivanhu inovabatsira ivowo chevanhu. Nedzimwe nguva vanombotimhanyisawo, nedzimwe nguva votiregerera nekuti tetichiita zvechivanhu.
Tombodzoka muupenyu hwenyu sekuru nehanda, zvekubatsira vanhu nekurapa izvi makazvitanga riini uye muine makore mangani?
Zvekubatsira vanhu nekurapa ndingangoti handa kuzvitanga, zvinhu zvekusiyirwa. Ukasiyirwa imba yakavakwa kudhara unongogara woga watoo mumba imomo. Ndingangoti handingataure kuti riini nekuti vakandisiyira ndibaba vakazoshaya zvavo nana sekuru nevamwe vemudzinza. Asi pane vamwe varipo vatiri kubata navo vachiripo vakuita basa iro nekuti zvinhu zvekusiyirwawo nevabereki. Zvekuti unongokura uri pabasa uchinzita chakati takachiona kudzimara wazonzi aiwa hauna rimwe basa rauchaita wakuchiita zvechivanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru nehanda nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda nemiwo vateereri, tinotenda nekuteererawo chirongwa chandationa Jonga. Ndikutendawo newe muzukuru nevamwe vese veStudio 7 tikutendai.
Manga makateerera kuna vaJoshua Chigwida vanozivikanwa nezita rekuti sekuru nehanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinokurukura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozane Kube vaObert Gutu vasiya basa. Kuti tinzwe zvaitika muchidimbu vaGutu chicha pakuti musiye basa.
Sokunyora kwandaita Ray muchirungu ndanyora ndichiti na personal and private reasons. Saka ndakupinza mushona ndingangoti mareasons acho ndekuti ndeanonangana neupenyu hwangu. Hapana zvakawanda zvandingataura kusiya kungoti ndinoshaya manzwi chaiwo anonatsokudedemura zvandanyora nechiyungu kuti private and personal. Ndinoda kuzvitsinira kuti ndo zvikonzero zvacho zvinonatsobuda zvakanaka zvakadzeka zviri mururimi rwechirungu.
Aiwa tinozviziva. Mazivisa bato renyu here vaGutu?
Hongu ndaziisa bato rangu. Vose vanofanira kuti vaziva vaziva.
Veruzhinji vangada kuzivawo kuti zvamasiya basa iri vaGutu muchange muchiite mune ramangwana renyu.
Rei, patikaranga tinoti zvine munyu ndo zvinei. Ndagara ndiri gweta kaini. Ndinoshanda basa rougweta. Ndakatanga basa rikubva ndiri kudoko chaizvo ndine makore 23 kusvikana nhasi. Saka zvakuita zvakawanda hazvakawanda. Ndinongoti zvine munyu ndo zvinei. Ngationei kufamba kwenguva kuti kana pane zvimwe zvitsva zvinenge zvichizoitika zvine zvichiitika. Asi pari zvino ndinoti ko zvine munyu ndo zvinei.
Aiwa tinotenda vaGutu, nguva ndo inenge yaita shanje. Nayo hurukuro yataita navaGutu tabva tasvika kumagumo echirongwa chenyu. Anokuonekai manherano uri musi wemugovera. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Thank you. soku isika